Vanhu ava ava vanozivikanwa semaagents vakapiwa nhamba dzenhare idzi kuti vapinze nekuburitsa mari kuvanhu vanenge vachida kutumira mari kuhama neshamwari kana kubhadhara zvinhu muzvitoro nezvikwereti, asi ivo vanonzi vangavave kushandisa mukana uyu kutengesa mari pamisika mitema. Nekuda kwekuvharwa kwemitsetse iyi, mutengo wemari nhasi pamusika mutema wanga wadzika zvikuru. Dhora rekuAmerica rainge rotengwa nemadhora 10 emari yemabond notes, asi richitengwa nemari inosvika madhora 20 kana munhu achishandisa eco cash kana kuti transfer. Asi nhasi dhora rekuAmerica iro ranga rave kutengwa nemadhora 16 kana munhu achishandisa eco cash, asi mumabhanga richitengwa nemadhora 15 emari yemunyika. Mumwe mugari wemuchinhoi vaStuart Njanji vanoti vanofara nekuvharwa kwemitsetse yekubhadharisa mari iyi, vachiti zvanga zvoita kuti mari idhure pamusika mutema.
Matransaction vanhu vemuZimbabwe vakaujera kunge vazotengesa kugomba toka 10 minutes kako uye utengesa vaine kutenga zvinhu zvichipa kamari kanenge apa pamusoro. This is a disadvantage iriko kuvabereki.
Vanjanji vanoti vanhu ava vanofanirwa kutorerwa marizinesi avo zvachose sezvo vari kuashandisa zviri kunze kwemutemo. Vamwe vacho vanonzi vari kupiwa mari nevakuru vakuru vekumabhanga kana vezvematongerwo enyika sezvo mari iri kutengeswa mumigwagwa yakawanda kudarika iri mubhanga. Studio 7 haina kukwanisa kuwana umbo huzere pamusoro pezvipomerwa izvi.
Hamusi kupera mari. Dhara floti yapera, munikandira 50. Dhara floti yapera, vafana havasi kutenderedza mari dzavo. Kutenderedza mari dzemabhicha.
Asi mumwe anotengesa mari vatafadzwa kureya vanoti kuvhara mikana iyi hakusi kupedza dambudziko remari munyika.
Waya vari kuvhara pamaagents ivo vasingaonekwi root cause kuita kuti mari dzese dzizotendera dzendo maagents. Chikushaika kwemari kuri kuitika musystem, kuenda vabhenga uwane mari, kuenda kuesa kuna mari. Maagent acho ndivo vanowana mari kuti vanhu vacho vanenge vane mari dzavo mafuro. Saka maagent cash in cash out zvagara zvitorechi. Takakurai takavhara agent cash in cash out chii chinozoitika mari? Toshandisa mazipiti.
Mumwe anotenga mari pamusika mutema anoda kuzivikanwa nezita rekuti JB anoti kuzotengesa mari neeco cash kunobhadhara sezvo achizowana mari yakawanda kudarika achinja achipiwa mabond.
Saka vanhu vangatojairira eco cash nekuti akapiwa aikwanisa kunotenga zvinhu zvakawanda turuzi eco cash nefoni tane kupiwa iri mari. Andesi madziyo aroda kuita asingadi eco cash atidai but vanhu vangatoprefera kuti akaitirwa mutransfer inenge akawanda ndani kuverengerwa iri mari mari.
Hatina kunzwa divi reEconet panyaya iyi, asi mugwaro ravo ravakaisa padande mutande svondo rapera vakati mari iri kutengeswa haisi yavo, ivo vanongopa mukana wekuti vanhu vatumirane mari nekubhadhara zvavanoda. Gwaro ravaburitsa vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vanoti nekuda kwekusashandiswa zvakanaka kwemitsetse yezvekufambiswa kwemari iyi, bhanga guru iri ravharisa urongwa hwese hwekushandiswa kwemari kana kuti cash in cash out. RBZ inotiwo urongwa hwekuti munhu akatenga zvinhu muchitoro apiwe mari kana kuti cashback wavhariswawo. Bhanga guru rakurudzira mabhanga nevose vanoita zvekubhadhara nemafoni kuti vaite zviri pamutemo mubasa ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.